Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 3 ndira 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Misa Zimbabwe inoti inotambira mukuru mutsva weZimbabwe Media Commission, asi ichiti vatori venhau vanofanirwa kuregerwa vachiita basa ravo vakasununguka. Kunyange havo vadzidzisi vari kugadzirira kuvhurwa kwezvikoro kupera kwesvendo rino, vanotiwo vari kuchema-chema kuti gore ra2023 richava nani pagore ra2022. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Media Commission rinozivisa kuti radoma Godwin Piri kuti vave munyori mukuru wesangano iri. VaPiri vadomwa kutora chinzvimbo ichi chaiva chakabatwa navabvumai Chinamora, avo vakange vadomwa kufanobata chigaro ichi zvichitevera kuenda pamujandigere kwavatafatawo namahoso gore rapfuura iri. Mukuru wemisa Zimbabwe Vatabani Moyo vanoti pane zvizhinji zviri kuitika kuvatori venhau munyika, zvinosanganisa mitemo inogoshesera vatori venhau nekusungwa kwavo, vachiti kunyange hazvo misa Zimbabwe ichitambira vaPiri, chikuru ndechekuti upenyu hwevatori venhau hurerutswe mukuita basa ravo.
Semisa Zimbabwe tinotarisira uyezve tokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ivandudzire kubatwa kwebasa rekubatsirwa kwenhau nekufambiswa kwemashoko mugore ra2023. Gore rino rakapinda igore resarudzo. Zvazvinoreva ndezvekuti kana tapinda musarudzo, nyika yedu igere kupwana donhodzo munhaurwa dzemaonero atinoita zvunhu, uyezve nekuti vanhu vanodyidzana sei munguva yesarudzo. Chatinowanza kuona ndechekuti vatatu venhau vanogara kuzozvorudzwa vachimbunyikidzwa pavanenge vachiita basa ravo. Naizvozvo tokurudzira zvikurusa kuti hurumende itibetsere kuburikidza nemapurisa, itibetsere zvikurusa kumikidza nebazi romirira kufambiswa kwemashoko, zvakarezve nekomishoni inogadzirwa nedonzvo rekuti ivandudzire kufambiswa kwemashoko aya.
VaMoyo, pari zvino muri kushanda henyu zvakanaka here munharaunda yebasa renyu?
Mumwaka watiri uyu tatoona zvikurusa kuti vatapenha muvari pari mana vasvika iyo 32 vasungwa gore kubva richitanga nekumbunyikidzwa nekurohwa vachiita basa ravo. Iyi ndo namba yatakaiona tichinge tichiona muna 2018 mugore reelection, kasitaisvitsa mugore risati rakwana reelection. Zvinotipa kujunyuta zvikurusa.
Tinoona kuti vaGodwin Piri vapiwa chigaro chekuva mukuru weZimbabwe Media Commission. Munofungei nazvo vaMoyo?
Kugadzwa kwaitwa vaGodwin Piri, misa Zimbabwe inovakorokotedza zvikurusa kuti vagadzwa vapinda pabasa. Chatinokumbira zvikurusa ndechekuti vachiona mhuri yeZimbabwe yose nemaziso akafanana kana nemagogorosi akafanana, takaita dambudziko zvikurusa maonero ekomisheni nemaonero evanoita nezvekutsigira basa rekufambiswa kumashoko. Zvikurusa patiri kutaura nhaurwa yecoregulation, inova yatinokurudzira kuti ngaipiwe mukana wekuti pachinge industry ichiva entry point through a self-regulatory board commission yobva yaita in appellate board rinovadare repamusoro kuti kana munhu asina kugutsikana nekuapindira anondota achindopawo chemo chake kucommission akasagutsikana necommission ondopa chemo chake kudare rehigh court kasi commission kuburikidza nasachigaro wayo inoramba ichitaura ichiti toda kuti kuve nemaboka akawanda zvikurusa anenge achinge achicherechedza izvi kuti pava neboka rimwe chete yatinoti iyo self regulatory board industry related board kasi vanoti ngakuti kana pane herald ngaiite chikamu chayo kana pane ZBC kana pane Zimbabwe online community kana pane MISA kana pane ZUJ zvaanongodai kuita ndezvekuti industry iri kuti ngatiungane pamwe chete tiite zwi rakasimba yatinoti iyo ngatiite consolidation muchirumbi commission nebazi rekufambiswa kumashoko vari kuti aiwa ngatiputse tiite zvidimbu yatinotiyo fragmentation isu seindustry takataura maonero edu kuti pane patisingazopfuuri kuramba tichinge tichibatirana pamwe chete kana pakasanzwisisika sepekuta patiri kutaura apa pekuti hatikwanisi kuti tiputse donzvo ratakabva naro rekuti industry kana kuti vabati venhau vane kodzero yekuti vaongorore professionally nhunha dzavo vasati vaenda kucommission kana commission nebazi rezvekufambiswa kumashoko vakafunga kuti vashandi havana kodzero iyoyo isu tichavaudza kuti tinayo uyezve hatingakwanisi kuramba tichingifamba nemufambiro watiri kuita
avo vange vari mukuru wemisa Zimbabwe vatabani mwoyo vari parunhare kuHarare nestudio 7. Gadziriro dzekuvhurwa kwezvikoro dzatanga munyika kwasara zvondo rimwe chete kuti zvikoro zvivhurwe asi vadzidzisi vanochema nerekuti gore ra2022 rakapera vasingaoni chiedza mubasa ravo vanoti gore ra2023 rinogona kushayiwa pundutso zvakare sezvo vari kuti zvimbiso zvehurumende hazvina kuzadziswa uye vabereki havana mari dzinodiwa muzvikoro Zimbabwe yaive nevadzidzisi vangangosvika kuzviuru makumi matatu mugore ra1980 Zimbabwe payakawana kuzvitonga asi nekukura kwenyika neuwandu hwevanhu pari zvino sangano reZimfacts rinoti Zimbabwe yave nevadzidzisi vanosvika kuzviuruzana nemakumi matatu nezvishanu gore rakapera ra2022 rakaona kunetsana pakati pevarairidzi nehurumende nevabereki nenyaya dzemihoro yevadzidzisi nekukwira kwemari dzezvikoro dzinobhadharwa nevana mubvunzo uripo unoti zvinhu zvichagadzirisika here mugore ra2023 hatina kuwana mukana wekutaura nemutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro kuti tinzwe pamire hurumende negadziriro dzekotoro ino yechikoro asi Evans Zininga westudio 7 abata munyori mukuru musangano rinomirira vadzidzisi rekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere kuti tinzve maonero avo
tiri kuona tatarisana negoredzva gore ra2023 tikaongorora gore ra2022 igore ranga rakaoma zvikuru kunyanya kuvashandi muZimbabwe
apa muri kuti chivachere panoda kuti mumbopatsanangura zvishoma ipapo pabatei zvakare
tiri kuona kuti vashandi vari kutambura varombo vari kuredzera kuita urombo ende urombo huri kuramba huriko kune su vashandi vapfumi vachiwedzera kuita vapfumi vachiita madzimari vanotenga moto ari dzemamiriyoni nemamiriyoni pamwe chete nedzimba dzavari kuvaka dzemamiriyoni nemamiriyoni
saka mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe vadzidzisi semi nevari musangano nevasiri musangano renyu ndeyekutiwo kudii
tiri kuti washandi rango waizgredu tega tichitambura tiri matiri muzvikona izvozvo asi chandinoda kupa kumhuri yeZimbabwe mashoko andinoda kupa kuwashandi muZimbabwe ndeyekuti mugore ratava kupinda gore ra 2023 rava gore rekuti tibatane tiite muonera pamwe tisati washandi awa ndewe kumamaini wachinge wachipopota vari ikoko wachipopotera nyaya muhoro tisi washandi wehurumende tiri kune rimwe diwi washandi wekunjanji vari kune rimwe diwi aiwa
munorevei kana muchidaro vachera apa
zvakuda kuti tinge tichiita muonera pamwe chete nekuti takutatowa togase washandi hakusisina rumiriro rwatiri kuwana kubva kuna employer wedu haana hanya saka isu takufanira kunatsotibatane zvakasimba mugore ratakupinda iri tirwise nhamo yapinda mumusha medu iyi nhamo yehurombo nhamo iri kukonzerwa nevanhu vanofamba vatinoona vanofanira kunge vachinge vaine hanya neupenyu hwedu asi vari kusarudza kusaita hanya saka simba riri matiri nekuti isu warombo tisu takanaka tisu takawanda saka tiri kuti gore ratakupinda iri ngatiitei mubatira pamwe 2023 tinosvika chete maita iyo
Munyori mukuru musangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi-ziyambi vari kuramba kuti hurumende iri kupindira mukutongwa kwenyaya yeumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Sikala. Vasikala vanova nhengo yebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vakasungwa musi wa14 chikumi vachipomerwa mhosva yokupesvedzera mhirizhonga kunyatsime zvichitevera kupondwa kwenhengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali nenhengo yeZANU-PF Pius Jamba uyo akatenda mhosva iyi. Vasikala vakanyora tsamba nezuro vachiti vari kurwara uye vanoti kubva zvavakatanga kurwara nemudumbu muna Gunyana vakuru vemajeri vari kuramba kuti vaonekwe nachiremba wavo. Mukuziya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaziyambi.
Kumajere kwedu kuna ana chiremba tinana machiremba vese nana mazvikokota mabizishe mabhendizi zvese tinazvo saka madhokta edu basa ravo nderekuona kuti utano hwevasungwa vedu hwachengetedzwa zvisinei kuti une mari kana kuti hauna una dhokta wako kana kuti hauna kana zvazonyanyisa kuomarara pane zvanyinyutwa zviri kuratidza kuti pane zvavatatu ndo pangazonzi rega titi muunze chiremba wenyu asi kune zvese madhokta edu madhokta aka ana mazvikokota saka handi kunzwisisa kuti nyaya yachona yazonzi vedu vatadza inyaya yei
asi haisi ikodzero here munhu kuti nyangwe ari musungwa ange achiona chiremba waanoda
vasungwa vedu vana kodzero yekuti vaonekwe naana chiremba vavanoda vavo asi vedu vanosungirwa kunge vachiongorora kuti pane zviripo here zvinokodzera kuti titi adaitwe nekuti tikangoti anzwa musoro hadii zvobva zvanzi chiremba wake ngaauye kunyatsogarikana zvakanaka kune zvimwe zvinhu zvekuti vanosungirwa kuti izvi zvakamira somutsanangurira kuti handwisise kana vakaona kuti munhu asi kunzwisisa handisi kuti ndo zvakaitika vanogona kutaura kuti munhu ari kungonetsawo zvake asi vane kodzero yakanyanyisa kuwanda yekuti vaonekwe nachiremba wavo vachizvibhadharira asi zvatinoita ndezvekuti tinoziva kuti handi vese vanogona kubhadhara saka mutemo unonge uriko ndewekuti vedu ndo vanosungirwa kutanga vaone panouya vako vedu vacho vanofanirwa kunge varipo kuti vataure kuti zvavamuudza nezvavaakuudzwa zvakasiyana here.
Touya pane imwe nyaya iri kunetsa yekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vanopikisa vanenge vari kuti hurumende ndo iri kutsika madziro ichiita webhande nebrugwa nevematare zvapa kuti vasaburiswe mujeri kwenguva yakareba.
Kubva zvandaita minista chinhu chandinoziva chinokosheswa napurezidendi vedu ndechekuti haufanirwe kupindira munyaya dzematare. Vanokoshesa nekuremekedza madzidzare edu kuburikidza nezviri mubumbiro redu remutemo, kuti mubumbiro medu rinotaura nezvekuseparata kana kupatsana kwakaita mabazi ehurumende. Ndo zvavanokoshesa. Saka handizive kuti vanenge vachitaura kuti aiwa hurumende yazotigareke kubuda pote pote pamwe kune imwe hurumende yavari kutaura isiri yavanonangaza.
Asika takamboona imwe tsamba ichinzi iri kubva kune vamwe vatongi vanenge vainyunyuta kuti hurumende iri kunyanya kupindira munyaya dzematare idzi.
Ndaiona izvi.
Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vange vari parunare muHarare. Tabatawo gweta rinorwira kodzero dzavanhu vaKenneth Masie avo vati kuonekwa nachiremba ikodzero yemusungwa wose.
Ya munhu anobvunza kuonekwa nachiremba wake kana kisa chikumbiro in terms of the constitution yedu yemuZimbabwe. Constitution yemuZimbabwe inotaura musection 50 kuti munhu ane right yokucommunicata o kushanyirwa nachiremba wake of choice. Saka wega hurumende ina chiremba wayo kana kuti haina, vasikala vane right yokuonekwa nachiremba wavo garachi waona.
Tiri kuonawo vainyora vachigunun'unawo kuti kana magweta chaiwo ari kurambidzwa kuti avaone, zviri pamutemo here izvi?
Zviri kutotyora mutemo kunenge uchiita hurumende, because iyo section yatakubva kutaura iyo section 50 inotaura zvakare kuti musungwa anenge akasungwa ari murimand ane right yokuonekwa zvekare na lawyer wake kana kuti gweta rake kusanganisira madokta. Saka izvi vanonga vachiita izvi kuchikora pachena bumbiro romutemo.
Totarisawo panyaya yekubvisa mari yechibatiso. Zvinofamba sei kana munhu achinge asungwa? Munganyatsotsanangura here sei vagarisa mujeri kudai vasina kubatwa nemhosva?
Ya nyaya yechibatiso inyaya inopa kupuwa nedare vachiongorora yatingati mareasons avo because mareasons acho anenge achifanwa varipo. Imwe yacho inofanwa iri yekuti vasikala havafanwa kuva vachiinterfere nemawitnesses. Imwe yacho ndeyekuti vasikala havafanwa kuva vachinzi vachapara mhosva iyoyo zvekare kana kuti vasikala vachazoonekwa vachitiza. Ofuchi pamaapplications ese aiitwa zvokutadza kuti vasikala havana yatingati propensity yekuita zvinhu zvese izvozvo. Sezvi zvatinongoziva ndezvekuti vasikala vakasungwa kana kuti vasungwa zvakawandisa, and pavakasungwa pese ipapopa hapana izvozvo zvingapa chikodzero kuti dare rifunge kuti vasikala vangatize nyaya yavo iyi ivo vasina mbobvira vambotiza before. Saka mareasons ari kutaura magweta mareasons anopa kuti vasikala vapuwe bell, but dare madare emadzimosva ndiwo ari kuita senge asiri kutarisa zvekare mumasections edu ari muconstitution anotaridza kuti munhu wese anenge asungwa muZimbabwe ane right yekupuwa chibatiso chebell kana kuti bell in terms of the constitution.
Asi chii chiri kupa matare kuti azengurire kuvapa mukana uyu semaonero enyu vamasi?
Simaonero angu indona senge inyaya yakapindirwa neyatingati vapoliticians nekuti mareasons acho haasi kunyatsooneka kumeka sense izvamuchose, nekuti tinoziva kuti vasikala imwe nyaya yavakasungirwa inyaya yava Moblessing Ali. Moblessing Ali akashaya, uyezve nenyaya yemhiri jonga iri kunzi yakaitwa kuchitungurira uko, but vamwe vese vakapuwa bell kunzi kwavasikala. And zvinhu zvinganyatsomeka sense kuti kana vamwe vese ava vakapuwa bell, vasikala sei vasi kupuwa bell ivo vachingove munhu mumwe chete? Saka izvi semaonero edu ndezvekuti pamutemo chaipo chaipo magweta avasikala vaita zvese zvavanogona nezvese zvavanokwanisa kutaura vachipa zvireasons ekuti vasikala vapuwe bell, but zvakuita senge pane amwe maoko ari kubva samwe, zvinova izvo zvinoita senge zvine interference yehurumende.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie avo vati kuonekwa nachiremba ikodzero yomusungwa wose. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
wakumana zumuzakao ma wakumana pa Zimbabwe hapa hey, saka kana motaura kuti zvichegwa zvangova zvemumba mumwe munhu kana kuti zvangova zvake nehama dzake kati nevaanoshanda navo wakumana monti nyaya yakaipa wakumana nyaya yakashata kureva kuti zvese zvichegwa zvakaiswa namwari munyika yezimbabwe ndezvoumwe munhu hazvisi zvevana vezimbabwe mwari achiisa zvichegwa izvi akaitira kuti tibatsirike vakomana munyika vakomana chimbogadzirisai nyika vakomana umbavha humeita hwanyanya umbavha humeita hwakunyadzisa chero zita remunhu richibuda vakomana kuti ningi waba vakomana pamuchitsika tsika nyaya dzevamwe vanhu vanenge vari muzanu pf vari kuita basa rokuba vana vezimbabwe kana mwana anovhotera zanu pf imikai makashata chaiko makazviswa nezanu pf pepukai mani itai zvinhu kwazvo itai zvinhu kwazvo nyika iri kuondongwa vakomana zvichegwa zviri kuinda vakomana zvinopera zvinhu izvi hazviberekani zvinhu zvi vakomana musadaro itai zvinhu kwazvo itai zvinhu kwazvo ndatsamwa mani ndiri pano pajohannesburg pamidrand
hapana zvaunotaura zviyambi munotarira imwe kuti uyu wabva muimba ipi uyu ndokwamainini here kana kuti ndokwamai guru ende mataredzi mosva makadomaticha hapana angambopa vasikala bhel nokuti kana angodova pabhel munhu iyeye unodoza kuti basa rapera hapana angambomupa sikala bhel ende chimwe chinhu chandoda kukuudza zviyambe munofarira kuti vana vazhinji dzisare dzavanherera vangani vana vangani nherera nokuda kwezanu pf ishirika dzingani dzakakonzereswa nezanu pf asi chamunofanirwa kuziva ndechokuti kudenga hakuna zvokuti ndini purezidendi kana ndini vhaisi purezidendi kana kuti ndini mukuru wezvechinyini zihambe zihambe ziva kuti uchaita 6 meters dipi pasi chamunoda kuuraya vasikala asi chandoziva mwari kava vasina kuti hesi vasikala hamufi makavauraya zivai kuti nyika muchaisiya iyi muchangofavo nyange mukauraya sikala iyeye ari mujere munotarira kuti uyu wabva mumba mani vangani vakaba vanhu vezanu pf vari pazhe izvozvi vangani vakauraya vanhu vana munangagwa vakauraya vanhu gukura hundi pagukura hundi asi havasi panze here ko vasikala ndio vambopara mhosva yakambokura sei isingagoni kana kuti vasikala vanzi ngavapewe bhewo vanogara nemhuri yavo kuzanu pf ndokuna makororo mbavha mondi vaurai nhasi uyo jambwa wakauraya blessing zvodai kugarisa vasikala mujeri
ndoda kutaura panyaya itaura nazihambe yokai haina kana musoro kutaura kuti aitaura kuti tiva nemadhokuta avo wanzi iroro wedha kuti madhokuta avo kureva kuti ndeavo iye nana munangagwa mazona saka madhokuta avo pakutaura chokwadi chaiko chaiko ka ndo vanotofamba vanotonobaya vanhu majekiseni nekuuraya vanhu mumahospital ngavaregedze munhu aone kuna dhokuta wake chaiye ndoti nyaya ichifambe zvakanaka bcause kana tiaura kuti madhokuta avo ando vanofanira kuti atanga aona vanhu vozoti kwazi vazotsvaga vamwe vana dhokutori kana vakoni vavo hapana inyaya iripo ari kuvanza chokwadi ende zihambe da kumudza fair fair kana chizonzwa kuti ngaatye mwari zihambe munhu anopinda anoenda kuchechi yesavata ngaatye mwari aive munhu anomira pachokwadi ende yaisakanga mwati yekupinda kwakaita basa bwavo anotopinzwa nenyaya yesefa yababa vake sekuru vake haikona iye iye hana zvaanoziva ngaataure chokwadi atye chikuru chachikiruda chekuti zihambe zihambe itya mwari umurumbidze uve munhu anomira pachokwadi unopinda savata iwe usadaro
tanonoka wange Stephen Dzimi tonga kandi minde Chris Gande marvelous tsanganya uyo aiwa tinokumhoresa izvenyu ivai nebasa renyu rakanaka muindivide nebasa renyu ramunodai kutipa nawo mai munomhoresa zvenyu ini ndinongoziva mavoice enyu kuti ndiratonga izvi ndiraslesin kulu ai nekiwa nemitunza munopa vanhu munoratidza kuti aiwa ndi mune muchiriteera kuti nyika idzive
tandoda kuti isusu muendese kuti kuna wamangwana muvabvunze kuti ivowo vari kutei havapindire kunyaya dzekumatare uye havasi kupindura panyaya yavasikala kwavamunoti vafakazi kana kuti vakasunga vasikala kana kuti vari kupomera vasikala mhosva havasi vashandi vehurumende here ende kana vasingapindiri kumatare mapurisa ngaangomiri akazvimiririra vasiriwo vashandi vehurumende bcause vafakazi vehurumende kana vachipindira panyaya idzi uchimenzi ihurumende ka bcause nyaya yavo ingori pakuroverera murume uyu chete darambe uri kujeri saka da kuziva kuti zviri kufamba sei papapo nyaya yavo ingori pakurovera vasikara here kana kuti vafakazi vehurumende vavamwe chete ndo vari kutumwa bcause ivowo mangwana odzoka kuti haatipindire kunyaya dzekumatare inda vachidaro somurume
Makaterera kustudio 7 tichitepenyura tiri ku Washington DC. Chombo tarisa jiri mumatepa nao anasi. Mu Newsday mune nyaya inoti va Job Sikala vanyora rimwe zvegwaro vari mujeri rechikurubhi vachipomera mhosva vamwe vebato ravo vachiti vari kushanda nevanhu vakavavharira mujeri kuti vapiwe tumari nekukwiridzirwa mune zvematongero enyika. Mugwaro iri rakanyorwa mutwa wandira. Vasikala vanoti utano hwavo huri kukura huri kuramba huchidzika mumasvondo matatu apfuura, zvinokonzera kufungidzira kuti pamwe vasikala vave nechirwere chegomarara. Tashika kumagumo kichirongwa chedu vatereri chombo tarisa misoro yenhau dzanhasi. Nisa Zimbabwe inoti inotambira mukuru mutsva weZimbabwe Media Commission, asi ichiti vatori venhau vanofanirwa kuregerwa vachiita basa ravo vakasununguka. Kunyange havo vadzidzisi vari kugadzirira kuvhurwa kwezvikoro kupera kwesvondo rino, vanotivo vari kuchema chema kuti gore ra2023 richava nani pagore ra2022. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.